Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, ulo jiba simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu, Yesu simba rangu, ulo jiba simba.
Maanirua kana kawa tereri, ini ndini tanono kawande. Ndichi kuchingamidzai zvekare muchirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tine romba rakanaka tiri mudunhu rekuTexas muno muAmerica, uko tinotaura naPastor Makai vePraise Covenant International Church. Pastor Makai, kwadzisai vateereri mugotudzawo nezvechechi yenyu.
Makadii vateereri, sezvamanzwawo ndiri paPastor Rebecca Makai, ndiri kushanda ndichibata basa raMwari mumuviri washe. Chechi inonzi Praise Covenant International Church, ndiri senior pastor. Ndinotungamirira madzimai, madzibaba, vana, vakomana, vadi vechidiki, vasikana, pamwe chete netuvana tucheche.
Mava nenguva yakadini muchiita basa iri, Pastor Makai?
Ndichitaura ndingangoti ndakatendoka ndiri mwana mudiki, ndine 12 years. Saka ndogona kutaura ndichiti ndiri munashe ndakusvitsa almost 37 years ndiri muKristu. Asi ndakazotanga kuita basa rechifundisi 2005 kusvika pari zvino ndichiri kuita basa rechifundisi.
Kuti munhu akamanikidzika akuteererei, munotaura navo sei? Vamwe vari muzvipatara, vamwe vafirwa, vamwe vari kunetseka nenyaya yamabasa kana pokugara chaipo, munotaura navo sei kuti vachengete zvamunotaura, vanzwisise kuti kunyange zvakadaro havana kuraswa?
Chekutanga chatakaona chinonyanya kubatsira pamunhu kuti akwanise kupfuurira mberi, kuzviziva kuti uriani, inodaidzwa pachirungu kuti self identity. Inyaya yakanyanyisa kukosha zvikuru nyaya iyoyo, nekuda kwekuti nyaya iyi inyaya yekuti inobvira kubva tichiri vacheche tichizvarwa kusvika patave nhasi, kwozotiwo zvakare nezvatakasangana nazvo muupenyu hwedu. Zvese izvozvo zvino gadzira kana kuti zvinoshepa pfungwa dzedu nezvatinozokwanisa kuzova muupenyu, zvimwe zvatinoti zvinotibinganidza. Saka chinhu chatinonyanya kukoshesesa sereki kana tichibatsira munhu, kunyaya yekuti munhu ngaazive kuti ndiani, identity yako yakanyanya kukosha kupfuura zvimwe zvese zvaunozonzwa nekuita muupenyu hwako.
Chamakasangana nacho mubasa renyu chakakurwadzisai moyo zvikuru chii, kana chiri chinhu chamunokwanisa kutaura?
Chandingangoti chakanyanya kubata mwoyo wangu kudzidza nekuvawo kuziva kuti ndichitarisa vabereki vedu kwavakabva, handina hangu kurwa hondo, asi ndichitarisa mauyiro akaita mamishinari munyika yedu nemaparidzira avakaita soko raMwari kwatiri, nezvazvinofanirwa kuva nezvandakazodzidzawo pamberi, zvataifanirwa kunge pfungwa dzedu levo yadzo iri, izvozvo zvakanyanya kundichungurudza.
Munoona kuti vanhu vechirume vanokutambirai norukudzo here, vanoteerera zvamunotaura here, kana kuti pane rusarura kuya kungoti uyu munhu wechidzimai?
Ini maonero andakaita pavanhu vose vandinobatsira, makapoza ndobatsira, ndinochatisa zvakare, saka ndakaona sekuti kuchinoita kuti ndigashirwe kunzwisisawo kwandakaita nekudzidza kwandakaita kupatsanura chinonzi munhu nechinonzi imba inogara munhu. Izvozvo zvinhu zviviri izvozvo zvakatibatsira kuti tikwanise kuti kana tichitaura navana baba tovaisa panzvimbo yavo, vana mai voenda panzvimbo yavo.
Chitendero chine nzvimbo here mune zvamatongerwo enyika?
Yakakurisisa, yakakurisisa, nekuti kana muchiona zvinotaurwa nebhaibheri soko raMwari, vana Dhavhidha vaive mapurezidhendi enguva yavo, vana Mozisi vese vatungamiriri vaya, mukaterechedza politics dzakatangira mubhaibheri soko raMwari.
Makaita sangano svondo rapera iri muchinamatira Zimbabwe nevatungamiri, zvakafamba sei?
Takava nenguva yakanaka. Zvataiita pangu pazuva iri rarisiri zuva rekunamata, tichikumbira kukumbirira nyika kuti tinokumbirawo kuti Mwari mutiitire zvakati munyika yedu yeZimbabwe, asi rakanga riri zuva rekurangarira zvakaitwa naMwari uye nezviri kuitwa naMwari uye nekutarisira zvichaitwa naMwari munyika yeZimbabwe. Dzimweni dzenguva vanhu hatigoni kunyatsombocheuka, tinoramba tingoti takangotambudza ruoko tichingoti ndipe ndipo samo samo, asi pane pakanaka wokumbocheuka kumbotarisa kuti kunyange zvakaoma asi tiri kuchengetwa.
Nguva ndiyo yaita shanje vateereri nemashoko iwayo abva kuna Pastor Makai vePraise Covenant International Church kuTexas. Ndinokusarisai nemufaro ndichiti tisangane zvakare zvondo rinouya mune chimwe chirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri kuWashington DC.
Yes,